Zanoi African Union Commission, Rabo Usa Faki, Rado Kunyanga Hazo, Africa Yakasangana, and Matambu Zakaita, such as Relation COVID-19, Vanokuriki Zamero, Zino Jaga, Nekumuniki Zakuivano, Vachibakwa Senapka, Ichirimu Guara, Pakuzazi Kisa, Zido Zayo, Mubashoko Kwatore Nau, Rafaki Vanoti, Matambu Zikoyama Africa, Awe Zerwao, Nenyayo, and Yakatangwa, Russia, Ukraine. Asalamu wakaita senutauriwe pato unopikisa re MDCT wa witness dure wano kudambudziko re Africa arisi kushaya zvowanikwa asi dambudziko re utungamiri
dambudziko re Africa arisi rema natural resources indambudziko re utungamiri wedu wemu Africa ndiwo usina chiono kana kuti muono unoenda kure uye ndiwo usina ekuti kana vaita muono voita zvese zvavanenge vachifanira kuita kuti muono iwo ubudirire.
Izvi zvinotsigirwa nevanoongorora nyaya dzezveupfumi vari Joyce Ngwenya.
Afrika yaitarisirwa nana Kwame Nkrumah iAfrica yekuchitonga, Afrika yeutongi hwejekerere husina uchanyiri kana urombo, Afrika ine runyararo nekuchiitana, Afrika ine zvikofu zvakabatana. Asi handizvo zviriko, hondo, urombo, kupema nekuvengana ndo zvatiwandira.
Mutauri werimwe bato rinopikisa reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vaosalusiziva vanoti zvakakosha kuremekedza kodzero dzevanhu muAfrica.
MuAfrica tinofanira kurespekta kodzero dzevanhu nekuti ndonyaya dzaka dziri central panyaya yekubvisa muvengu muAfrica.
Mukuru wePlatform for Youth and the Community Development vaClaris Majuku vanoti vachungamiri vakawanda vemuAfrica vanoda kufira pabasa zvinozokanganisa zvinhu munyika dzakawanda. VaMajuku vanoti kuti Africa izadzise dingindira regore rino rinoti strengthening resilience in nutrition and food security on the African continent. Vagari vemunyika vanofanirwa kunge vaine nhaka kuvhura vagere kana kuti matitle deeds, asi vanoti izvi zviri kutadzika nekuti nyika dzakawanda kusanganisira Zimbabwe dzichiri kushandisa mitemo yevaive vakatidzvanyirira panyaya yevhu.
Tinoshandisa mitemo yekare kuti ivhu redu ratiri kugaya mariri rinenge richitungamirwa nemitemo yekoronialism.
Nyanzvi munyaya dzezvematomberwo enyika vachigara kusouth Africa vamunjodzi mutandiri vanoti kusabatana kwenyika dzemuAfrica ndiko kuri kukonzera nhamo.
Kana vanhu vakambobetserana kubatana vachibetserana kusunungura zvemaindividhuo nyika zvavo chinovatadzisa kubatana kufaita povhati nhasi chingave chii. Mhinduro yacho tinoiziva inyaya yekuti utungamiri weAfrica unoda kupa.
Patabvunza kuti sei Africa ichigara ichingopema asi vanhu vaine pekurima uye nemamiriro ekunza akanaka, mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union Amai Maiwepi Jiti vanoti ivhu rinoda kushandwa nemari kuti vanhu vakwanise kuburisa zvekudya.
Vanhu vatema tinogona kuti takatsununguka uye ivhu tava naro, asi upfumi hatina nemhaka yokuti ivhu rinoda kushandwa nemari.
Hatina kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanga vasingadaviri nharembozha yavo, asi pachinyorwa chavo chaburiswa mumapepanhau akawanda nhasi vabvuma kuti dambudziko riripo nderezinyekenyeke rave kuitika mukubatana kwenyika dzemuAfrica sezvaikurudzirwa nevatungamiri vakaita sevashakabvu Haile Selassie vekuEthiopia, Kwame Nkrumah vekuGhana, Julius Nyerere vekuTanzania nevamwe. Africa Day izuva rekupemberera kuumbwa kwesangano reOrganization of African Unity musi wa25 Chivabvu 1963. Sangano iri rave kunzi African Union. Ndakamira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.